tinotenda nemubvunzo wenyu vajonga. Hongu ichokwadi kuti tiri kuona kukwira kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kana kuti vane utachiona weSARS-CoV-2 mumazuva mashoma adarikaya. Izvi zvingakonzerwe netingati kana zvikonzero zviri kana zvitatu. Chekutanga, tikona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamaski kwakaderera zvikuru. Tiri kuona zvakare pasina kuchengetedzeka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana. Uye tichiri kungoona vanhu vachifamba-famba. Nekudaro tinoda kuti vanhu vafambe kana paine chavapresa kuti vafambe, kana pasina vagare kudzimba dzavo.
Tiri kuona kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika, zvakaita Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo, matunhu anenge abatwa zvakasimba nechirwere ichi zvikuru muBulawayo. Zvii zvamungataura?
Ichokwadi vajonga kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika yedu anonyanya kubatwa zvikuru neCOVID-19 kana kuwana vanhu vakawanda vane utachiona weSARS-CoV-2. Izvozvo zvinokonzerwa nekuti boda rakakurisisa uye rinofamba vanhu vakawandisisa muAfrica riri pakati pedu neSouth Africa kuBeitbridge uko. Tine zvakare bhodha rekuPlumtree. Saka mabhodha iwayo ari kupinda mudunhu reMatabeleland South. Nekudaro nzvimbo iyoyo inodhererwa zvikuru neutachiona ihwohwo. Nekuda kwekuti South Africa kana takatarisa pamacases akarekodwa muAfrica so far, chingatoti chidimbu chepakati nepakati chiri kuSouth Africa vakatodarika 700,000 mainfections. Nekudaro vanhu vazhinji maZimbabweans ari kubva kuSouth Africa kana vamwe vafambi vari kubva kuSouth Africa vachipinda nemunyika muno vanosvikira kuMatabeleland South.
Tinoonawo kuti hurumende ine urongwa hwekuvhura miganhu musi wa1 December. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwe tichiona uwandu hwevanhu vamuri kutaura vari kupinda vachibva nekuSouth Africa ihwohwo?
Hatingarambe takavhara ikonomi nekuti upenyu uye maeconomic activities anotiraramisa anoita kuti nyika yedu ienderere mberi anofanira kuchifambira mberi. Asi isusu tochiramba takasimbisisa matanho aya ekudzivirira kuitira kuti tizvidzivirire, asi tichiita kuti upenyu, tsika nemagariro edu, asi zvikuru economic activities dzichifambira mberi.